Sekuru Chisanyu vanoti vanhu vakawanda vanofa nenyaya yechirwere chegomarara nokuti chinotanga kurwadza icho chatokomba zvokuti vanotozoendesa varwere ava kuzvipatara kuti vanorapwa nenyanzvi dzehutano.
Vanhu vakawanda vanofa nechirwere chekenza nenyaya yekuti chirwere chekenza chikakubata nhasi haukasiri kuchinzwa kurwadza nhasi. Paunozochinzwa kuti ndakurwadziwa nyama dzisaita chinenge chakudya chatokuparadza. Saka kwedu kuchivanhu panopinda munhu mumatare zvinogona kutobatwa kuti iwe uri kutanga kuita chirwere chegomarara. Munhu akadaro anobva akasira kuita sekubatsirika.
Vanoti kazhinji kacho varapwi ava vanenge vasina mari yokunorapwa kuzvipatara zvokuti vanongozogara kumba kumirira zuva ravanozotorwa nerufu.
Chimwe futi zvechinoita kuti vanhu vafe zvakanyanya nekenza muno muZimbabwe, zvipatara zvedu zvekenza zvishoma. Asi nyangwe zvazvo vachita tinoti mamobile clinic screening, vachifamba vachitesta nokuongorora vanhu kenza, kana vagona kuongorora munhu kenza ari kuchiredzi, munhu iye haana marebhazi ekuuya kuHarare kuti azorapwa. Saka zvere yakuti munhu iyeye akasabatsirika kuchivanhu anenge atarisana nenjudzi yerufu.
Nyanzvi munyaya dzezveutano mubazi reutano Dr. Justice Mudavanhu vanoti vanhu vazhinji vanotanga vaenda kunana godobori vasati vauya kuzvipatara. Nokudaro bazi reutano rinoda kushanda zvakanyanyisa nevanorapa nemishonga yechivanhu.
Tinoona kuti mapatients akawanda anotanga amboenda kumatraditional healers. Vamwe vanoenda kumagodobori, kumapostori, oro machechi anoita nezvemweya ayaya. Basa ravanoita together we can achieve more. Tiritega hatigone.
Dr. Mudavanhu vanoti vana godobori vanofanirwa kunyoreswa kuti vakwanise kushanda nebazi reutano mune zvakanaka, nokuti hazvigoni kuti vaite basa iri zvisiri pamutemo.
Tira kuti vana godobori maprofita agone kuregulatwa the way they do their things. Vagone kuti vange vane maassociations kwavanoenda vachirejistwa vachipihwa kuti vanofanira kushanda sei, sezvatoitawo misi madoctor nemanesi nemapharmacist nevanhu vekulab vanoregulatwa, havangoita zvinhu zvavo vega.
Vaendera mberi vachiti gomarara remuromo wechibereko ndiro rakanyanyisa muvarapwi, uye vanoti gomarara iri rinokwanisa kurapwa zvokutopera kana madzimai akakurumidza kuenda kunoongororwa kuzvipatara nemakirinika.
Muchirungu inonzi cancer of the cervix riri pamuromo wechibereko, ndokuvakadzi iroro rinoremakisi dzakawanda, ende icancer yekuti inogona kupreventwa. Ende tinoencouragea kuti vakadzi vaende kumazvipatara vaitwa inonzi VIAC iyoyo, kuti vatarisa kuti havana cancer yacho here, inorapiswa kana yaitwa sei kana yabatwa early. So we encourage kuti vanhu vaende ikoko. But pane makenza akawanda, pane cancer yepazamu, prostate cancer, makenza emuchibereko, emudumbu, emusoro, every part of the body inogona kuafekitwa cancer. Even vana futi vanoafekitwa necancer idzodzo.
Mukuru weNational Cancer Registry iri pasi pebazi rezveutano vaEric Chokunonga vakaudza Studio 7 kuti zvirwere zvegomarara zvinobatawo vana vadiki, uye vakatsinira zvakataurwa naDr. Mudavanhu vachiti matenda egomarara akakurumidzirwa anokwanisa kurapika.
Dambudziko guru ratinaro munyika yedu ndeyekuti vazhinji vanozouya gomarara racho rapa stage yepamusoro.
Gurukota rezveutano Dr. Obidaya Moyo vakaudza nhengo dzedare reSenate gore rakapera kuti vanhu zviuru zvishanu vari kubatwa nemagomarara akasiyana-siyana pagore rega rega munyika, uye vanhu vanodarika chiuru nemazana mashanu vanofawo pagore. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimudzamiri.